Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingani shona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 16 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ane mapurisa reizo kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadzakwa.
Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa achida kuedza kutiza achienda kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Martin Luther King nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wemukobha mudare paramende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri nevana vakasungwa nemusi wemugovera mumusha wevazhinji webudiriro muHarare vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukuridzira mhirizhonga. Ngatidzwei zvakawanda kubva kumutoreri wenhau Frank Chikore uyo angari mudare nhasi.
Vachibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana kusanganisira mwana ari pasi pemakore gumi nemasere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vakaudza mutongi wedare kuti havana kubatwa zvakanaka nemapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaChris Mike vaudza dare kuti vasungwa ava vakashungurudzwa vari muusungwa.
Vakunzi vakaungana pane imwe imba kubudiriro vaine chikonzero chekukonzera mhirizhonga. Saka vari kunyunyuta kuti havana kubatwa zvakanaka, vakanyimwa chikafu, havana kupuwa mukana wekuti vatadze magweta avo, zvakare rimwe gweta rakatorohwa.
Vamhike vaudza dare kuti mamwe madzimai akabatwa zviri kunze kwemutemo nemapurisa akavasunga kubudiriro anonzi akanga akadhakwa. Izvi zvatsimirwa nevakafanobata chigaro chemutauro weCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Zvakare pane mapurisa reizo kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemutemo zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa aiva.
Mutongi wedare amai Yokaidzuda vati hurumende iferefete zvichemo izvi uye nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vakatarisirwa kuenderera mberi nokupa zvikonzero zvavo zvekuti sei vasiri kutambira kuti vasungwa avapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaGarauzive vaudzawo dare kuti vamwe vagari vemubudiriro vari kuda kusungwa nenyaya iyi vakaita semumiriri webudiriro muparamende vakosta Machingauta havasati vasungwa. Vatiwo vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburitswa muusungwa uye vanogona kutiza. Amai Dzuda varamba chikumbiro chekuti mwana mudiki ari panyaya iyi abviswe munyaya iyi asi vamuisa mumaoko yehama dzake kuti atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaabvisiswa. Vatsigiri veCCC pamwe nevatori venhau varambidzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare. Izvi zvashorwa nemumiriri wehighfields muparamende vahepimo Chidziva avo varambidzwawo kupinda mudare.
Aiwa tinoona kuti mapurisa akuramba achitosenzeswa nehurumende ZANPF kutsvanyirira vanhu nekuti nyaya yedare dare rofanwa kuti munhu apinde akasununguka achiwana hama dzake dzichiteerera nyaya kwete kuita sekuti yava kwakutongwa vanhu vane mhosva hombe dzavakapara pasina mhosva iripo nekuti mhosva iyi haiexisti yekuti makawanikwa muri pamba penyu makaungana vaakurambidza vanhu kuungana padzimba here
vachibaya nevamwe vavo vakasungwa nemugovera vachiita musangano pamba pemumiri webudiriro muparamende vakosta machingauta rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere vanonzi vakarohwa nemapurisa pavakaenda kunomirira vasungwa ava pakamba yemapurisa kubudiriro kwakare vakadzere vanonzi vakakuvara ruoko mushure mekurohwa uku uye vakazoiswa plasta paruoko urwu vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro pavakaenda kunomhanara nyaya iyi vakapomerwawo zvakare mhosva yekuita zvisina maturo uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare nechina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Vaimbova mutikitiva weCentral Investigations Department kana kuti CID vaJason Mufevi avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mumwe mukuru wemapurisa paWedza kuMashonaland East vanonzi vabatwa nemapurisa ekuMozambique nhasi mangwanani vanonzi vange vakuda kupinda munyika iyi mutori wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera
Gwaro raburitswa nemapurisa rati vamuvhevhi vasungirwa muMozambique uye gwaro rimwe chetero rati vamuvhevhi vasungwa vachiedza kupfuura pamuganhu weZimbabwe neMozambique asi pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande pari kuratidza vamuvhevhi vachisungwa netambo kuMozambique taedza kubata mutauriro wemapurisa vapounyati uye vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinyatsonzwisisa kuti vamuvhevhi vabatirwa papi chaipo Zvichakadai, mapurisa azivisa mazita evanhu vakafa mushure mekupfurwa navamuvhevhi. Vanhu ava vanoti vaCrispin Mubvana kana Rusine vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa vachibva mubhuku rekwaZinzombe kuWedza, Inspector Maxwell Hove vepakamba yemapurisa yeWedza pamwe navamunashe Mujani vane makore makumi maviri vanobva mubhuku rekwaMujani kuWedza kwakare. Mapurisa azivisawo kuti mumwe mupurisa akakuvara anonzi Detective Constable Tendai Mugova. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi yave kupa kuti kugadzira zvinhu kudhure kune vemaindustry zvichipa kuti vapedzisire vodhurisa zvinhu zvavanotengesa kuruzhinji kana kuSouth Africa kunotengwawo zvekudya zvakawanda neZimbabwe kune dambudziko guru remagetsi Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza varikurudzirawo kuti nyika itsvage dzimwe nzira dzekugadzira mhando dzemoto kuti dambudziko iri ripere muzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari vakatiwo varikuda kuisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemunyika kugadzira magetsi kubva kuzuva kana kuti sola Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ichokwadi, ndingangoti pane zvinhu zviri zvitatu zvabatana chekutanga, ndichocho chekuti dhora remuno ririkuramba richitonha rinova ndiro ririkunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri, value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%. Zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti aende kuna konsuma chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kubva kunyika saka iwo mukana weduty free unenge wakavharwa zvakare
zvamira zvakadai veruzhinji vari kuzvitsambira sei
veruzhinji vari kuramba vachinecheka uye tingangoti cost of living yawo ilikuamba ichiwezi asi ya tingati standard of living kana maralamira alikuita wani alikuamba achiberila na ikiwa wajata nishi kutenga zinzo wangu watifanange watishambisa mope yu zinofanana ne mafuta ya kubikisa zinofanana ne umfu zinguwa saka wana wachokwa nishi kuti saka fana ni pishingo ne wana lechikoro wachokwa nishi kutenga zinzo zinochivo kunzira kuti taite matambutiko
zini zingaitu kwenye hurumende kuti tiwone zichigadziri kati
kwenye zini zinofana kuhitu kwa ya tingati hizi immediate term yene tingati hizi long term saka mwenera mangwana tinofana wakadziri sana industry edu kuti anga achikwa nisa kugadzira zini muno mzimbabu azimunono watamzirero no kuhiripone kutako kuti tina magetu yaka kwana uye petu ya chweri kudura saka pane zini zaka wanda zinofana wakadziri kwa zirimu kugadzirwa kwezi shandiswa zinodewa muno mzimbabu chechipiri zinofuizi wa kuti wano wanofana kura mba watibu nizwa kuchenga zimu kukunze kwenyeka kulishuwe muno mkushikata zoka zikana zeni chechitatu ndeche kutuo kistabilize mariedu kutuwa zidora yusara mbele zichwe
vano ongo ranyaya zezo upfumi vama simba kuchera vachita ura na mavila sinisanganya uye we studio 7 variparunare muarare gore rega rega muvuro wechitatu munandira nyika yeAmerica inocherechedza zuva reMartin Luther King Day. America inotora mukana uyu kurangarira mabasa akabatwa negamba munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu iri. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika muAmerica, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vanoti zuva reMartin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyerere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri tingati spokesperson organization ye civil rights movement muno muAmerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muAmerica munomu. Saka izvi vanorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane, asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari kana kuti muchirungu my destiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari waizwi pakati pevanhu munguva yake achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etari kozvino vanhu vaizenge vakuwadzana varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvo akaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harifi rwakapiwa nemudzvanyiriri. Asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodemanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva ndichiona zvinhu zvakafanana zvinoenderana nemaererano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndo mafungiro angu ndikatarisa nema mapemberero afinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vanotiwo kunyangwe muchitendero samufundisi wekereke yeBaptist Church vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa nava Martin Luther King. Tinonzwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nengo dzeparamende, vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa nepfuti vakafa musi wa4 kuBumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwa mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anga ari pakati pevanhu vainge vachitsvagwa zvikuru nemapurisa emuItaly ari mukuru wechikwata chemafia Matteo Messina Denaro asungwa. Denaro ainzi ndiye aitungamira chikwata cheCasa Nostra Mafia uye asungwa pane imwe kirinika kuPalermo. Mapurisa anga ave nemakore matatu achimutsvaga. Matare akatunga Denaro asipo akabatwa nemhosva dzekuponda dzinodarika gumi kusanganisira kupondawo vamwe vachuchisi vehurumende vaviri vanoti Giovanni Falcone naPaolo Borsellino muna 1982. Denaro akamboti anokwanisa kuzadza nzvimbo inoradzikwa vanhu achiviga vanhu vaakaponda iye mbune. Hurumende yeBenin iri kupomerwa mhosva yekusataura chokwadi chizere panyaya dzekurwiswa kuri kuitwa nyika iyi nevanopfurikidza mwero. Benin iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda neIslamic State avo vadzika midzi kunyika dzakaita seBurkina Faso, Niger neMali. Hurumende inoti iri kuita zvakakwana kurwisa vanopfurikidza mwero ava asi vakawanda vanoti iri kutatarika. Zimwe nyanzvi munyadzi zveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vangwarire zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera munguva ino yekunaya kwemvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka uno kunaya unounza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tokurudzira kuti vanhu vanofanira kugeza maoko nguva dzose vasati vadya zvokudya nemvura yakachena neyatinoti running water nesipo nemadota kana kune vari kumamisha vanogona kunge vashaya sipo. Tinokurudzira zvekare vanhu vageze maoko pese pavanobva kushandisa zvimbuzi kana matoilets uye pese pavanokwazana nevanhu vanokurudzirwa kunzi vange vachigeza maoko. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvavakudyiwa zvaiswa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare nekuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye zvichienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled kana mvura yakaboiled iswa mvura yakatritwa tine zvakaita sana water guard zvatogona kushandisa pakutita mvura kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza.
Chakakoshesa ndechekuti munhu akurumidze kunoona machiremba kana kuenda kumakliniki kuti apiwe mushonga nekurapwa zvakanaka kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira uye munhu asafe.
Vasimbara James Tafu yenyika vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura, izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masaenzi nesymptoms vamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangani eyes, kureva kuti maziso anogona kuwira mukati. Takatarisa skini yake tikaidhonza inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzero vachiti nekuda kwekuti pombi dzesiweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kumwiwa neveruzhinji. Vatafi renyika vatiwo zvakakosha kuti makanzura awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tiri kutaura magloves, tiri kutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri dzinoiswa nemutsinga dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama especially pakorera.
Asi makanzura akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura uye kudzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetse. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatotora matanho ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Tinotopinda mumwaka wemvura sekuona mvura yekunaya zvikuru. Bazi rezveutano kwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoid nekorera. Ende pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrheal kits such as IV fluids, antibiotics teams neother materials zvakatotengwa zvavapo.
Vamujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vateedzere matanho anotaurwa nebazi rezveutano mukudzivirira zvirwere zvemanyoka.
Tingakurudzire zvakanyanya kuti vanhu vashandise mvura yakanaka yatikati safe water, kugeza maoko nezvimwewo zvatingati hand hygienic measures vanofanira kunge vachizviita nguva dzose, kwete kuti vanhu vanonotora mvura murwizi ruri kuverera ndoo yamvura yekumwa. dovaya kubiga kwetu.
Chirwere chekolera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009 uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekolera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Winky D muimbi wemuZimbabwe asarudzwa kuve muimbi wechirume akakunda vamwe kuchamembe kweAfrica nekambo kake Happy Again makwikwi ane mukurumbira All Africa Music Awards kana kuti Afrima. Vamwe vaimbi vainge vachikwikwidzana naye kuwana mubayiro uyu vanosanganisira vekuSouth Africa vakaita saAris, Kabza, Desmo, Master G nevamwe. Winky D achangobvawo kubura damba refu rinonzi Yureka riri kutambirwa nevakawanda rine nziyo dzakaita saIbotso, Dzimba Dzemabwe, Sheka nedzimwe. Achinyora padandemutande rake reFacebook, Winky D atenda zvikuru vose vanomutsigira munyaya dzekuimba achiti izvi ndizvo zvinomupa simba. Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Isao. Chiti makorokoto kuna Winky D nechikwata chake che Vigilance neku wanambairo wepamusoro. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurowa uye kumbunyikidzwa kunonzi kwakaitwa nengo dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change idzo dzakasungwa nemuswe mugovera kubudiriro muHarare. Vateereri, musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. mapurisa opomerwa mosva yekumbonyikidza nekubatabata zvisina kukodzera madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi uyo ari kufungidzirwa kuti akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa ave kuda kuedza kutizira kuMozambique America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina PJ muchinzwa nhau dzeIsindebele
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngumvulo mhlaka 16 Zibandlela 2023 uPresident Jeremiah endabeni zethu lamhlanje
sithi liyeza ilanga elithuthuka iZimbabwe izaba free wonke umuntu uzaba free kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile
abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethandaba kamantshi eHarare namhlanje
uMartin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kungabi into yabantu abamnyama kuphela
ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke emelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. kukhanyelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila owake wasebenza uhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi owethe sacala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWeza esigabeni seMashonaland East ubiwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethandaba kamantshi eHarare namhlanje besethe sayicala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni emzini womeli webudiriro edalele ephalamende umnumzana Khosta Matshingauta uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulo ntombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiwe laba uMnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza uMnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkai Dzuda nguye umantshi kulolu daba abatshutshisi kungumnumzana Dziba lomnumzana Bofu. Umike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana namagqwetha abo luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Malinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili umpholisa ucubungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha. IZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanje lapho lelo cala libelithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acinele ukuphakamisa lolu daba phambi kwamanje. Bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kwabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kamali.
Wakhe wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi, owethesa icala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWeta esigabeni seMashonaland East, ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambiki namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethulwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mosambiki emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavidiyo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mosambiki. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa avize njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi umnumzana Crispin Mubvana, Kaniru Sine, obeleminyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62, obedabuka emangweni kasobhuku zinzombe eWeta. Kubezo sibalo Inspector Maxwell Hove owenkambeni yamapholisa eWeta kanye lomnumzana Munashe Mujani obeleminyaka engamashumi amabili wasemangweni weMjani khonale eWeta. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Uhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 wenese uxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, indoda lokuthiwa wayelipholisa usedingakala lo wabulala abantu, umbobulele abantu. Yukuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi, laba abantu laba abasuka embuthweni iye overtrain kumbe okade server nje ekuarmy without those credentials as overtrain kumbe server ekulipholisa ngumkatjeli. Abantu laba dalise isikhathi eside bethetha izikhathi. So ukubulala nje umuntu kakumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula, isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi bebetshelwani ngubani. Ngibona isiganye nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi. isikhathi esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluzakwenzakala. Uzabanjwa lomuntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapolisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona zani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe khatheso.
Lo ke umnumzana Maxim Kandla owala impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kukaJason Muvevi. Lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo-6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kwayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila, ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abeMelika abazinoka amakhwapha bezama kulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale ukunanzwa eMelika, kwaba ngumcabango owalethwa edalele ephalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi. Representative John Converse lo Senator Edward Brooke yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho wokubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo uKing ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete Saidi ukhulume lomkhi endabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy our affirmative action kulama government set asides abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility.
So ukuqakatheka kwakhe kuka Martin Luther King singathi ukugoqela abensundu labesilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause. And labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona lokunanzwa lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi kuse Martin Luther King kwenziwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli, nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresidenti owalifakayo ngiyabona ngureagan ngama-80s angisakhumbuli ukuba ukwalungu wabanini khonapho, kodwa mina lami ngifika lapho ngathola kulilanga elikhulu usibukela namuhla.
So kulesikhathi linanzwa leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku Martin Luther King umuyi?
Uyazibuningi sisi uma ukubuzwa kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena yokuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje sinabantu esilokhe saba legugrawundi kuze kube lanamuhla, kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho, abantu abalokhu bekhuluma izinto zolidaba, angazi ukuthi ubona na bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe evuma, bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa. Abakithi labo kumbe bekhona isifundiso khona
ebantwini abansundu balapha, ubona bele nhlonipho na, bayazisisa na ukubana kutshoni khonoko kwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone, esingakufunda kubo laba abantu. Akubona ungaze uye nje emachurchi la kuma-organization lezikolo uzabona ukuba into enjanami. Even le makhiweni ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lama-university, uMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha yibo labo oMartin Luther King.
Lo-ke bekungumnumzana Mukhululi Ndabambi oyisizalwane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzweke ikhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele Martin Luther King Jr. Day lokuxakatheka kwalo, ungxoxo ayenze logayina kumete Saidi owe Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende nauthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba eye Studio 7 umqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise umsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ungakaphanjaniswa ukuqhamuka kobhubhani kulo COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi ngokugoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kwele Botswana. UDikoloti uthi le Botswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni achiyeneyo aphetsheya.
Dire state of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asila mithi, sesithintane lamahhofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi. IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudala izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu ukuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi sekulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labo kuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHebron uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abuze ababhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nga umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaningi ningi ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abaningi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi liyane ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid so kuyabe sokusitsho ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi iningi labezibabhalisebenzi imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangenelisa ukudinga usizo kwindawo zempilakahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazaphephelaphi nxa umumo osusibanje. Ngoba isintu sithi ma kubhebha ezimanzi kubuka ngakana nezomleyo sokunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke
okunzima kuningi labezimbabwe abangenelisi ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHebron uke wehlelwa ingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluya ngaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engakahle sengiyahlana la nje kade singemalangeni ngo-December nje kade ngeke ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no usizo andutholanga ya awusela sizo esilutholanga ngoba akulamithi eqinisweni ukuthi akulamithi njalo lokho sokusebenza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni awumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi ukuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumende kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela sozithole lutho ekugcineni vele uzafosela ukuthi private and private yangkhona leyo uyabungela imali yakuthuthenga imithi enelayo. So isimo esibi kakhulu isimo esingekho sihle ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHebron laye ukhala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuzasinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHebron ngobana imizimba leyi isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabon kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izincwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengekholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 namhlanje uSkhwicha Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owekholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wekholera umkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
USkhwicha Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla nokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSkhwicha Mfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu uyabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bambone khona bamfake i-drip bamuphe lama antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi impilo yakhe ingashabalala.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi la ihamba isikhathi eside, sesesabele ukuthi sabamba ikhorela lamasuweji ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Hayi ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi, sisi besithi amaphayiphi akhona semadala lawa amasu njalo bereduce la madate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stool. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
UDokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa yi-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa yi-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi laba bayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 kuthi ababanjwa yilomkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019 ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Yimele umsakazo we-Studio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe lokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara.